kazhinji kacho mukatarisa vanhu ivavo vane maoko asirume mafingerprints asiri kubatwa nemishina vanhu vechirume. Ndingangokanganisa hangu kutaura kuti varume nguva zhinji vakasiyana nesu madzimai, kuti madzimai tinoshandisa malotion nemafuta nezvimacream zvakawanda wanda. Saka ganda redu rakapfava kupfuura revarume. Revarume rakaoma riri dry, saka mafingerprints anononoka kuregista. Ndosaka muchinzwa vachizokumbirwa kunzi isai maoko enyu muvhudzi, vachifungidzwa kuti kuda muvhudzi mune tumafuta tungangoenda pazvigumi. Isai maoko enyu pamhanza kana pachirefu. Zvese zvinenge zvichiitwa kuti maoko iwayo apfave, mafingerprints anga achinyoreswa. Haisi mhosva yemushina, imhosva yeganda redu rinenge rakaomarara risina risingakwanise kuregista mafingerprints. Ende izvi zviri kuwanika muvanhurume. Saka ndichakurudzira vanhu varume vazhinji kuti vanhurume vazhinji kuti kana vakuenda kunonyoresa ngavangopfavisa maoko avo, kungobata tumafuta tushomanana, tingadai turi vaseline, tingadai turi tulotion, kungobata kuti maoko avo anga akapfava, vanoona zvinhu zvavo zvichikurumidza kufamba.
Asi neuwandu hwevanhu varipo nemishina yaminawo, muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kuti munyorese vanhu vanosvika kana kupfuura mamiriyoni manomwe?
Wongu ndinoramba ndichidzokorora kuti kuparura kwatakaita chiitiko ichi ndeiko kuti takati tiri kutanga pamadistrict office edu, hazireve kuti blitz yatakati tichaita kana kuti outreach program yatakati tichaita hatichaita. Outreach program yedu iri kutanga muna October sekutaura kwatakaita, kana mishina ine 2600 yauya. Saka tinenge tane mishina yese 3000 ichishanda panguva imwe chete. Ende tarisiro yedu ndeyekuti hongu tinobata nguva yedu yatakazvitarira yekupedza muna December.
Vamwe vachiri kuchema chema kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti zvitupa zvesimbi zvinoshanda here.
Hongu zvitupa zvesimbi zvemarata zvinoshanda, cheplastic zvakare chinoshanda, chebepa chine mufananidzo chinoshanda, nepassport ichiri kushanda, zvese izvozvo zvinoshanda. Ticharamba tichingokurudzira vanhu patinenge tichiita yatinoti yovota education, tisati tatanga blitz, kuti zvese izvozvo zvinoshanda.